va Innocent Amandishe vanoona nezvegwarare musangano muboka revechidiki muzanu PF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantine Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. VaHamandishe vachatongwa vachibva kuremand. Gweta ravaHamandishe vaEmmanuel Samundombe vaudza dare kuti vaHamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchusi vaEdmond Nyazamba vati vaHamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo. VaSamundombe vati zviri pachena kuti vaHamandishe vakasungwa svondora pfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vaHamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vaHamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbi vemunyori wevechidiki muzanu PF vakudzana Chipanga vari mudare pari zvino umo vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa. VaChipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende. Vaudzawo dare kuti vasevhia Kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavaJonathan Muene kwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here, vaChipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa. Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaipisisa paBorodale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro. Apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Vati vaigara vachirwa nekupiwa chikafu vachibvunzurudzwa kuti sei vakatuka mukuru wemauto nemauto acho. Muchuchusi vaEdmond Nyazamba vari kuti nyaya yavaChipanga inzwikwe musi wa8 zvita vachibva kutorongo. VaChipanga vari kuramba izvi vachiti vakagara nguva yakareba muusungwa. Professor Love Maduku ndivo vari kumirira vaChipanga. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vari kupindawo mudare masikati anhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.